Kwazi waikwazi waikwazi wai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki, chandinopakurai svondo rega-rega. Ini ndini Michael. Nasi muchirongwa tikaendera mberi tichikurukura nezvechirwere checoronavirus tichitarisa zviri kuitika munyika. Pari zvino pane vanhu 44 vati vabatwa nechirwere ichi, 17 vapora uyezve 4 vakashaya munyika. Kuti tinyatsonzwisisa zviri kuitika munyika, nasi muchirongwa tina Dr. tinotenda zvinemeza.
Dr. Tinemeza, ndino mukamushira mishonga chedu cheve chidiki, zviri kufamba here?
Hazviripo, zviri sei?
Aiwa, ndiripo. Ngatichibatai nyaya, enda kunzirai nhasi muchirongwa, chirongwa chehurumende chelockdown. Chichange chichiendera mberi nechirungu chinoti indefinitely, vachichiongorora once every 2 weeks. Tiudzeiwo maonero enyu nazvo izvozvo.
Dai zvaibvira, taikwanisa kuti lockdown itoitwa for a longer time. Nenyaya yekuti tachuda kunyanyoita kudzivirira chirwere ichi.
Saka pamunoti muda kuti nguva iwedzero norevei, nekuti tanzwa mutungamiriro achiti indefinite.
Kana tichi nguva iwedzero tiureva kuti tinoda kuti izvo vana mazvikokota vari kugadzira mishonga, uyezve ana mazvikokota vari kuita maresearch ekuona kuti chirwere ichi tingachirape sei, kuti vawane nguva yekuti vagadzire mishonga. Zvinotora nguva yakati rebei. Mukuru wenyika vari kutarisa pazviviri kuitira kuti ikonomi itange kufamba, asi isusu kana tichida kuona nezvemaererano ekurapa chirwere icho, tiri kutoda nguva yakati rebei kuti tigadzire vaccine, uyezve tisanyanye kuti mahospita edu awande nevanhu vanenge vachirwara.
Tichitarisa nyaya yezvevanhu vari muZimbabwe vane chirwere checoronavirus, nemaonero enyu, mungati nyika yeZimbabwe iri kupefoma zvinodadisa here pachokurukura nezvechirwere checoronavirus?
Mastatistics edu ari kuratidza kunge zviri nani, asiwo tiri kukombeyawo nemanhamba ematest anonzi maPCR kunyanyoda kuti mangani. Saka mastatistics edu ari kuratidza kuti zvinhu zvichakatinakei, asi tinenge tichida kuti vanhu varambe vachingotestwa kuti tinatoziva kuti chii chiri kunatsoitika, nekuti vamwe vanokwanisa vari kutofamba vane utachiona asi vasati vatesta.
Tinonzwa kune vanhu vachiti hanzi pane maRT test, kune vamwe vanoti pane maPCR test. Takamboita hurukuro mukatitsanangurira mukati PCR ndiyo irimo yatingati nechirungu irimo effective mukuratidza kuti munhu ane chirwere hongu kana kwete. Asi tinoona pari zvino zviri kuitika munyika, pane vanhu vakati wandei vari kuisa maRT test. Nemaonero enyu, mungati takufanira kukoshesa maPCR?
Ndo zvinhu zvatiri kutoda kuti tikoshese pari zvino. Tiri kushandisa maRT nenyaya yekuti ndo zviripo. RT inongotibetsera seyatinoti iyo screening tool, but haitibetsere kunatsoona kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana.
Dok, mubvunzo wangu wekupedzisira, pane kodzero here yekupfeka mask kana munhu ari mumba?
Zvinodipenda kuti uri mumba uri kugara nevanhu vakawanda here. Kana muri kugara makawanda panzvimbo imwe chete, zvakanaka kuti vanhu varambe vachingopfekawo mamask, nenyaya yekuti vamwe vanhu vaakubuda kumbotenderera vachienda kumasupamaketi vodzoka kumba. Zvakanaka kuti vanhu vangoramba vachingoita sei, vachingopfeka mamask, zvichienderana kuti muri kugara muri wangani. Social distancing tinotoikurudzira even mudzimba chaimo.
Haiwa, Dr. Sinemeza, tinotenda zvikurusa nekupinda mutsongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusechipiri, apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove, 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe, musakanganwe pano panhepfenyuro yestudio 7. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3, BigMyke3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyikanana. Anokuoneka ine mufaro ndinoni Mike Hove, tosangana nemusechipiri muri Zimbabwe. Bye bye.